Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo 10/20/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano evashandi vehurumende akawanda oramba kutambira mari yemihoro ichangobva kuwedzerwa nehurumende kuvashandi vayo achiti haina kusiyana nemutero wembwa. Kwasara mazuva 15 chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe matunhu akawanda achipa mukana wekuvhota zuva resarudzo risati rasvika kana kuti early in person voting. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vambokanganwa nhamo dzavo dzezveupfumi munyika vachipemberera kukunda kwechikwata chavo chenhabvu chemaworiya mumakwikwi eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano evashandi vehurumende akawanda anonzi ari kuramba kutambira mari yemihoro ichangobva kuwedzerwa nehurumende kuvashandi vayo achiti haina kusiyana nemutero wembwa. Hurumende inonzi yakawedzera vashandi vayo mihoro nemari inoita madhora $40 ekuAmerica kana kuti US$40 asi mari iyi ichibhadharwa iri mari yemazigi pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri kumabhanga zuva iroro. Hurumende yakavimbisawo kuti ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino dzichibhadharwa mukati memwedzi miviri muna mbudzi nazviita. Asi zvose izvi zvinonzi nevashandi hazvina zvazvinovabatsira kana pachitariswa kushaya simba kuri kuramba kuchiita zigi kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica zvikuru pamusika mutema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vashandi vanomirirwa nesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions munhaurirano dzemihoro dzinoitwa neNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutungamiri wesangano iri, Amai Cecilia Alexander, vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi kunyange hazvo hurumende yawedzera vashandi mari yemihoro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu semusangano weZimbabwe Teachers Association hatitombotambiri nekuti mari yatakapiwa ishoma. Unoziva, dai mari iyoyo dzimwe nguva vakatombotipa iri $40, dzinobhadharwa dziri $40, taiti pamwe kuda regai tingonzwa tsitsi pamwe zvavari kuti vakaomerwa pane kakuomerwa karipo. Asi manje zvinoitika ndezvekuti isu tiri vashandi, ivo ndivo vashandiwe. Kana uchinge watsvaga mushandi wako unofanira kuona kuti unofanira kukwanisa kumupa mari.
Saka imise ZIMTA mamuchida mari kuti inge ichipiwa kuvarayiridzi.
Zvechokwadi mari yatinoda isusu i-840. Asi tangaka tichiti, kana muchinyatsotinzwisisa isusu tiri isu vashandi venyu vamunoda, kana zvaramba kuti mutipe 840 kamwepo, munofanira kupota muchitutsira zvishoma nezvishoma, tinogara tichingodaro. Asi kamari kavakatipa vobva vati zvekanotambiriswa kari kuzigi kana kuti local currency mari yemuno muZimbabwe. Zvechokwadi hapana chatapiwa. Ukazvitarisa pamari iyoyo, dai pakukurukurirana vakatanga vambotipa mari inobhalansa mari yavanga vadonhedza. Nekuti patakatanga kutaurana vachiti pa $30, vakazodonhedza mari kwatinoti kuita devalue from 13.5 kuenda pa 25.3. Kureva kuti tanga tatirohwa 10 noti kudhara. Saka isusu izozo ndo zvatiri kuti hatitenderani nazvo. Pane chitsotsi chakaitika.
Saka zvii zvamakutarisira tichienda mberi vataderera.
Tikutarisira kuti iyo hurumende tichienda mberi ngaiitewo zvinoita kuti isusu tiremekedze sevashandi vayo. Tisanyanye kuchibvombonyora sevashandi vayo. Zvino nezvavakaita izvi tatozviona kuti aiwa takaita zvokubiridzirana.
Munotarisira musangano ungaitwa here wekugadzirisa nyunyuto dzenyu idzi gore risati rapera?
Takatarisa kuti gore rava kuenda richipera. Takatarisa kuti tine bonus yavanoda kutipa zvakare mumwedzi miviri inoti November, December. Handione vachitipa uyezve handitarisire kuti pane meeting ichaitwa ini. Pavakatonzenga vakatohwanda nomunwe. Saka handitarisire kuti pane meeting yavachatarisira kuti vanoita munguva pfupi iri kuteera kwavari zvakatopfuura. Zvichida vachada kutotiona gore rinouya. Kunyange isusu tiri kuti ngatichikasirai kuti tisangane tikurukure zvegore rinouya. Pari zvino, aiwa hatidi kunyepa. Apa Satani wakadanha moto namamvemve. Apa Satani wakakurunga bota nomuswe.
Ava vanga vari munyori mukuru weZimuta waGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Hapana kuwedzerwa kwati kwaitwa, hakuna kuwedzerwa kwemari kwaitwa, nekuti mari inobhadharwa nelocal currency at bank rate. Zvazvinongoita ndezvekuti rate iri official, the market rate, inenge iri kumberisa kwebank rate. Hurumende inoramba ichiriga bank rate kuti isaburitse mari dzakawanda kubhadhara vashandi vayo. Saka nguva zhinji munhu anonzi ari kubhadharwa mari nehurumende nebank rate yaanenge apiwa inenge isingaenderane zvachose nevalue yemari yaanga achifanira kuti atambire. Mukatarisa vashandi vainzi vanopiwa mupa bank rate 140 US zvichienderana nebank rate. Mari iyo yakapera kudyiwa kare muna June 2024. Asi vakatambira mwedzi yose hurumende ichiramba kuti rate yachinji. Saka tikuona hurumende haina chayakaita, yakangoedza kuconfusa vanhu nekukanda manhamba nemafigures. Zvinove zvinoratidza utsinye hwakanyanya kumushandirwi asiri kuda kubata mushandi wake zvakanaka.
Saka imi mari yamuri kuti ndoi inokwanira mushandi yamoda kuti munge muchitambiriswa.
Isu ramba tichiti mari inokwana inofanira kuti itambirwe nemushandi i 1260. Yatiri kuramba tichiti imari inokwanisa kuti vabhadhare zvikwanisiro zvinodiwa kuti munhu ararame achibhadhara mabasics zvinotarisirwa pamunhu ari kungoenda kubasa. Tikuti mari ngaiuye yese ari maUS dollars nekuti currency yedu pari zvino haina kugadzikana, haina kudzikama.
Saka matanho apa muchatora ekuratidza kunyunyuta kwenyu kuva Masaraure.
Kubva patatambira mashoko enhema dzekuti mari yakawedzerwa, tanga tiri mubishi izvezvi marepresentatives edu nyika yese achiunganidza maticha vachiita misangano yakasiyana-siyana. Tiri kufara nefeedback yatiri kuwana kuti varayiridzi vari kuratidza kubatana kuti pari zvino ngatirambe tichisunga chisungo chisimbe chekuti matanho atiri kutora next anofanirwa kunge zvomene achimanikidza hurumende kuti itarise maconditions edu. Tisaite matanho anongoperera pamanyuzipepa, anoperera kumaredio. Tiite matanho anovharisa zvikoro zvose nyika yese kuti nyaya yemuhoro wedu igadziriswe.
Pane vamwe vamasarore vanoti sangano renyu rinongoshoropodza chose chabuda munhaurirano dziri kuitwa nemamwe masangano munyaya dzemihoro. Chii chiri kutadzisawo imi kuti sangano renyu ringe richipindawo munhaurirano imomo muchipawo maonero enyu nepfungwa dzenyu?
Tiri kutitadzisa kupinda munhaurirano dzenhema dzinoitwa ndedzekuti hatibhilivhe mumatakanana anoitwa kuNJNC. NJNC haisi pamutemo. Constitution yeZimbabwe inopa kodzero yecollective bargaining. Asi kuNJNC hakuitwe collective bargaining. Hakuna collective bargaining agreement inonyoreranga ikoko. Isu hatidi kutyora mutemo kuti iswera tichitambisirwa nguva nevanhu vanonyeba kuti vamirira hurumende. Vazhinji vacho vanenge vasitori namandeti vanongoti makataurirana vongoti munyimwinyi voti takumbodzokera kuvakuru. Asi izvo zvinoitwa pacollective bargaining ende isu hatidi kutambisirwa nguva yedu nekutambisira varayiridzi nguva tichiita zvenhema.
Ava vanga vari mutungamiri weAtuzi vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatiri kutarisa sarudzo dziri kuitwa muno muAmerica mwedzi unouya. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwekuti munhu anokwanisa kunovhota panyama zuva resarudzo risati rasvika kana kuti early in-person voting, kwasara mazuva gumi nemashanu kuti sarudzo dziitwe. Matunhu makumi mana nemanomwe kana kuti 47 emuAmerica, pamwe chete neguta guru renyika iyi reWashington DC, nematunhu matatu ari pasi peAmerica anoti Guam, Puerto Rico neVirgin Islands, anopa vagari wavo mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika. Matunhu matatu chete anoti Alabama, Mississippi neNew Hampshire haana urongwa hwekuti munhu anokwanisa kuenda kunovhota zuva resarudzo risati rasvika. Sarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa musi wa5 mbudzi unove mwedzi unouya. Tabata nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha, takatanga nekuvabvunza kuti iko kukasika kuvhota kwakanakira chii.
Zviriko zvakakosha zvakawanda chaizvo kuti vanhu vapiwe mikana yokukwanisa kuvhota musi wacho usina kusvika. Tichitarisa isu huwandu hwavanhu vanenge vakarejista kuvhota vachizovhota, hazvikwanisiki kuti munhu wose unenge achida kunge achizovhota akwanise kuvhota musi umwe chete iwoyo wa5 November. Saka mikana yokuti vanhu vakwanise kuvhota zuva racho risati rasvika, vangava vanoita zvokunge vakanyorera maballots avo achitumidzirwa kumba vachizoposta kana kuinda kunenge kuchivhoterwa kwacho, zvinhu zvakanakira kuti pamwe musi wacho wokuvhota musi wa5 November munhu unogona kunge afamba kune rimwe dunhu risiri raanokwanisa kuvhota, kana kuti munhu unogona kurwara, kana kuti munhu unogona kufa chaiko, kana kuti zvinogona kunge paita zvimwe zvimhinga mupinyi zvakaita samaaccidendi. Zvekare zvakanakira kusevha nguva yokuswera vanhu vakamirira mumaraini okuvhota vachikona kunge vachinge vachishandira nyika vatovhota kare. Saka zvizhinji zvakanakira kuti vanhu vakwanise kupuwa mikana yekuvhota musi wacho usati wasvika, vanoda kunovhota vonde zvivhoterwavo zvavo.
Tinoona kuti mune dzimwe nyika vamwe vanochema vachiti zvinopa mukana wekuti sarudzo dzinogona kuzobiridzirwa. Hazvitarisirwo here izvi muAmerica, Professor Masocha?
MuAmerica muna mamezhas namasecurity anenge akatoiswa kubvira kare. Umbou huripo kuti hakuna chitsotsi chorudzirworwo chatinogona kuwana kune dzimwe nyika, nokuti mavhoterwo anoitwa anenge aine mishini mimwe inenge ichiitwa imomo, zvokuti haandi mapepa aya anonzi anenge akagarirwa nomunhu akamachengeta kusvika azoverengwa. Mapepa anenge aripovo, zvekare mishini inenge ichiverengavo zvekare, nokuti mavhoterwo anoitwa kuAmerica ndokuti unopuwa pin number yako yakaita seyo kubhengi, woenda pachimeshini chako woisa pin number yako, ballot rovhura, wobaya baya uchivhota. Paunopedza kuvhota pane bepa rinoprindiwa rinoratidza mavhoterwo awaitwa, mushini waverenga bepa raunopiwa iroro wondoriisa bhokisi rozoverengwavo kana kwazoitwa nharo. Saka munyika yeAmerica hamuna chitsotsi ichocho. Vanoshandisa technology kuitira kuti voti imwe neimwe inge ichiverengwa pasina kubiridzira.
Kune vamwe vanoti kukasika kuvhota uku kwakaipira kuti vanhu havazogona kuchinja pfungwa zuva rekuvhota kana razosvika. Munoti
izvozvo kunge uchizoda kuchinja pfungwa wotongozochinja pfungwa pasarudzo dzinotevera, nokuti hazvisi zvinhu zvingabva zvakonesa kuti vanhu vakwanise kunge vachinovhota nguva yacho isati yasvika, nokuti munhu uchazochinja pfungwa. Izvo zvazvo munhu pachake iye, ukaona munhu waakusumuka kunovhota, pfungwa dzake idzodzo ndo dzaanenge aifanira kunge achizongomira nadzo.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chamunombopakurirwa mazuva ose naTaboka Ncube, asi nhasi muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
kuchingamidza iva tereri kuchirongwa cheve chidiki che Youth Forum chamunopiwa na Taboka Ngwe masvondo ose nasi muchachipiwa neni Ivans Zininga ndiri mu Washington DC tine hurukuro nasi na muzvare Chenai Dunduru munyori muimbi mudetembi ari kurarama ari ku Australia pari zvino regaitinzwe zvizhinji kubva kuna Chenai
Ndinonyora zvakanyanya kuringira kunyaya dzehutano hwezepfungwa pachirongo mental health nekuti mukurarama kwedu kunyanya muZimbabwe nyaya idzodzo dzinotsikirirwa haukwanise kunyatsozvitaura pachena zvekukunetsa kana kunzi chii unosangana nenhongwa dzakasiyana siyana so ndinonyora kuda kuparura ruzivo nezvandakadzidza zvimwe zvacho nezvazvo muchikoro uye ndinonyora nekuchengetedza nharaunda yedu maringe nenyaya yeclimate change zvakare ndinonyora nekumbundikidzwa kwevanakomana munharaunda wenyaya dzisinganyobuda pachena idzodzo uye nyaya dzemitauro marudzi echinyakare chedu vanhu vatema muZimbabwe nenyaya yechitendero chakauya nevarungu zvakare
zera renyu nenyaya dzamuri kubata idzi munozvitora kupi zvamunoita izvi
ini ndakaberekwa baba vangu vane makore 60 ndireva kuti ndakazvarwa vamwe vangu vachifunga kuti baba vangu ndisekuru vangu ndakakura ndichikudzwa muchinyakare nyange zvazvo ndaidzidza hangu munharaunda yemufakosi inonzi geto ndaisangana nezvimwe zvakawanda wanda vanhu vemarudzi akasiyana vanogara mumufakosi uyewo nekufambira hama dzedu dziri kuchiweshe nedzimwe nzvimbo dzakadaro kwadaro ndichibvunza ndichida kunzwisa kuna masekura nambuya mairarama sei vanhu vaiita sei nguva yana chaminuka
saka pari zvino zvinyorwa zvenyu zvakabuda zvinokwanisa kuverengwa zvinokwanisa kuonekwa zvinokwanisa kunzwikwa nevanhu ndezvipi
ndiri kutaura zvisina nekuti rakatanga nderipi pana dudu muduri inhetembo dzezvizvarwa zvemuZimbabwe vanosanganira vatambi venhabvu ana Peter Ndlovu Bambo Chunga ana Dr. Mai Mlambo Mai Chisamba Tinoka Tsande Winky D Japraiser Tsidangarembwa nevamwe vakawanda wanda uye nerimwe rinonzi ndezvemeso tinobata nyaya yanetsa yekubata zvinodhaka zvakaita semutoriro bronco nezvimwe zvaparadza vechidiki koita rimwe rinonzi journey in confusion idzi inyaya dzakaitika dziri muzvidimbu mumadzimai vamwe vakaendeswa kuvarume kurodzwa vari vana vechikoro vana vezera kana makore maseri chaiwo rimwe racho rinonzi the storm koita rimwe racho rinonzi ramblings of an old teenager iri rinobata chinyakare nguva yana chaminuka robata vazukuru nevazukuru zvichitarisa mafambiro akaita chitendero chakaunzwa nevarungu
zvariri basa saka vanoda kuteverera zvinyorwa zvenyu izvi vanoda kutenga mabhuku kana muchitengesa vanoda vanozviwana kupi
ndichatanga neandiri kupa pachena rinonzi ndezvemeso rinopiwa pachena nekuti ndoda kuti vamwe vechidiki nevamwe vari kusangana nedambudziko rekuriritira vanhu vane vashungurudzwa nenyaya yemutoriro nezvimwe zvakadaro ndiri kuripa pachena rinowanikwa panonzi pa buy me a coffee ukati rumbi chen buy me a coffee panobuda bhuku rakanzi ndezvemeso ukangori dzvanya ipapo rinokuudza kuti unoritenga nezero kana uchida hako kupa unogona kupa chero chawapa dhora rimwe chete kana mbiri kana kutora pachena vazhinji vari kuritora pachena ndikukurudzira kuti tiparadzire zivo pachena vakawanda vabatsirike mamwe acho dudu muduri rinowanikwa paAmazon kana chero padande mutande panongowanikwa mabhuku
saka pari zvino muri kugara kupi mimi
iko zvino ndiri munyika yeAustralia ndiri kuwanikwa kunonzi kuMelbourne
ko vanoda kukutsvagai vanoda kugovanawo nekurodzana njere nemi kune here kwavanogona kukuwanai
kuriko zvakanyanya ndinowanikwawo padande mutande ndiripo ndinoshandisa zita rekuti rumbi chen kana pari pabhuku remeso kana paTikTok kana paInstagram nepa X ndinonzi Rumbi Chen.
Aiwa vanzvadzi ndinokutendai nenguva yamatipa tokushuvirai zvakanaka vateereri. Ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki cheYouth Forum. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Notenda Evans, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa zvakare na Evans Zininga we Studio 7.
Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu.
Ndokuchingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rino chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi takumbira muapostora wekereke His Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, vatigoverewo shoko muzuva ranhasi. Apostle, tinokuchingamidzai, sanganai nevateereri.
Ndoda kukukwazisai mose vatsigiri vedu nevateereri vedu weStudio 7 tichipa kutenda zvakanyanya kuna ivo Mwari samasimba ose nekuda kwenyasha dzavo uye nekuda kwerudo rwavo rwavakaitira munhu kuti nhasi tigomira tichinzi tiri vana vaMwari. Rudo runoshamisa runotaurwa naPauro kuna vaRoma 5 kubva paverse 6 kusvika paverse number 10 paanonyora achiti, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Pauro ari kunyorera tsamba iyi kuvaRoma achivatsanangurira kuti rudo rwaMwari rwavakaratidza kune vanhu vakanga vasingakodzeri, nekuti izwi ratiri kuona paverse 6 rinoti Christ died for the ungodly. Izwi iro rekuti ungodly pachigreek rinoreva kuti criminals. Takanga tiri vatadzi, takanga tiri vanhu vakanga vakaipa, takanga tiri vanhu vakanga vakasviba. Asi zvisinei necondition yedu iyoyo, Mwari vakaratidza rudo rwavo kubudikidza nekuti vakatipa mwanakomana wavo Ishe Jesu Kristu kuti afe sechibayiro, afe sedira mamba rakanga richiripira kutadza kana kuti zvivi zvepasi rose. Nhasi tadzoredzaniswa kuna Mwari, nhasi tava vadyi venhaka pamwe chete naIshe Jesu Kristu kubudikidza naizvozvo zvakaitwa naMwari vachitipa mwanakomana wavo pamuchinjikwa. Pari kutaurwa paverse 10 vachiti, having been reconciled, we shall be saved by his life. We are now reconciled kuna Mwari. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotipa chikonzero chekumuka nekuswera zuva roga roga tiine kutenda kana kurarama nemanyawi ekuti takanga tiri vakarasika, asi nhasi tava vana vaMwari, nhasi tava veumambo nekuti takadzoredzaniswa kuna Mwari zvakare. Zvava kuchingoda kutenda nekurumbidza nekugashira rudo irworwo kubudikidza nekupa kutenda kwedu kuna Ishe Jesu Kristu. KuvaKorinde Pauro achinyora zvakare anotaura kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 19 achiti, that is that God was in Christ reconciling the world to himself. Izwi rinoti world iro rinotaura kuti many kind, ndudzi dzose dzakadzoswa kuna Mwari, hapana akasarudzwa. Zvava kungoda kuti ani nani anotenda shoko raJohn 3 verse 16 rinotaura iro kuti Mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo kuti ani nani anenge atenda maari aregere kuva anoparara asi agowana upenyu husingaperi. Izvozvo zvikagashirwa tinobva tatenda Mwari. Regai tinamate panguva ino. Baba, tinokutendai nerudo rwenyu rwepamuchinjikwa, nokutendai nezvamakatiitira kuburikidza naIshe Jesu Kristu. Takanga tiri varanda, asi nhasi tava veumambo, tava vadyi venhaka pamwe chete naIshe Jesu Kristu, nekuti kuburikidza nerudo rwenyu makatitenga neropa regwayana mukatiita vana venyu. Tinokudza nekurumbidza zita renyu panguva ino, nekuti tinotenda kuti kunyangwe mano mano ewakaipa haana chano kwansa kuita pamusoro peupenyu hwedu nekuti takapfekedzwa kukunda kwepamuchinjikwa kwaishe Jesu Kristu. Ikoko kunotaurwa kuti we are now more than conquerors, we are more than victors, and we are more than overcomers. Tinokutendai, tinokukudzai. Mbiri yose yekupuwa kwamuri nekuda kwerudo nenyasha dzinoshamisa dzamakaratidza pamuchinjikwa. Nezita raJesu Kristu. Amen.
Aiwa kwanhasi togumira pano, tinokutendai zvikuru Apostle Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries neshoko ravagovana nesu nhasi. Nemiwo vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kukupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vambokanganwa nhamo dzavo dzezveupfumi munyika vachipemberera kukunda kwechikwata chavo chemawarrior mumakwikwi eAfcon 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chenhabvu munyika svondo rapera chakatora mapoints ese matanhatu akakosha apo chakarova Namibia mumitambo miviri 1-0 ne-3-1 munzira yekuenda kumakwikwi eAfcon 2025 ayo ari kuitirwa kuMorocco. Izvi zvakasiya Zimbabwe ichingoda point imwe chete chete kuti ibudirire kuenda kumafinary AFCON 2025. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints masere kubva mumitambo mina mugungano riri kutungamirwa neCameroon iyo ine mapoints 10. Namibia yatobuda mumakundano aya mushure mekurohwa mumitambo yayo yese yayatamba neCameroon kinya nemiviri yakarohwa neZimbabwe. Mukuru weOrias Friends Club vatendai Vans Jakata vanoti vari kufara zvikuru nepamira Zimbabwe apa.
Tiri kufara chaizvo nekuti bhora iriri tanga tanenguva yakareba tinomboona bhora rakadaro, specially Warriors anogoisa 3 takapedzisira kuona nguva dzanapita ndiro.
VaJakata vanoti dai vari ivo vari kurairidza chikwata cheZimbabwe Warriors ichi vaichengeta vatambi vamwe chetewo pamitambo yasarai AFCON neichatevera ye-2026 World Cup.
Chataka kutarisira hapa ndinofunga kuti ngavangofamba netimu yakadaro kuti ijele, vanofanira kufamba netimu iyoyo kusvika zvanaka apa. Handifunga kuti panoda edition. I think with that team tinokwanisa kusvika kuchi kumberi.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vakuda kwache Garufu vanoti vari kufara nezvakaitwa nechikwata chenyika ichi.
Nekutamba kwakaita vakomana vemaWarriors takava nekufara kwanyanya chaizvo. Komana vakaratidza chido, vakaratidza kuti vakabatana pakuita zvinhu zvavo.
Asi vaRichard Marufu vanoti dai zvaiita vane masimba vagadzirisa kuti National Sports Stadium itambirwe nechikwata chenyika ichi zvekare.
Senyika tine mufaro mukuru chaizvo nemaererano nekutamba kwakaita chikwata chedu yeZimbabwe, asi chinozongotibata inzvimbo nenzira yekuva tiri kutambira. Zvatingaita tiri kuzvitaura dai taikwanisa kunge tichiwana mukana wokuti pagame rasara racho neKenya iri rakwanisa kuwanikwa riri mukati menyika yedu.
Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa Orlando Stadium muSouth Africa semucha wayo nekuti Zimbabwe haina nhandare dzakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika sezvinodiwa neFIFA. Mutambo weZimbabwe AFCON unotevera uri kwomwedzi unouya muna mbudzi apo chikwata chenyika chiri kutamba neKenya muOrlando Stadium muSouth Africa. Zimbabwe yapedza makundano eAfcon 2025 iri kupinda makundano e-2026 World Cup apo ine mitambo neBenin, South Africa, Rwanda neNigeria. Zvikwata makumi maviri nezvina kusanganisira Morocco zvichange zviri mumitambo yekupedzisira AFCON 2025 ichaitwa kuMorocco kwakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kumfumfu 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngike ngathi ngena la mezidolo ngabona inhlanyelo sikhona andikhona ngokuningi bayo. Into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini.
Abalimi vakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka.
Imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-1260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi leholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa kumbelekelelo khonapho.
Izisebenzi zikahulumende zithi umqashi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Silazo ezamasiko, ezokholo kanye lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aseqalile amalungiselelo okulima ezigabeni ezichiyeneyo zelizwe, inengi likhala ngokuthi alisoze lenelise ukuthenga inhlanyelo ngoba idula kakhulu. Abanye bakhala njalo ngokuthi abalakho okokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngendlala. Ezitolo ezichiyeneyo koBulawayo, i-10 kg enhlanyelo yomumbu ibiza amadola kwelemelika aphakathi kwamachumi amathathu lane, $34, lamadola phose amane, $37, kusiya ngokuthi ilungiswa yiphi inkampani. Isaka le-5 kg lona libiza imali esukela ku-$12 kusiya ku-$20. I-25 kg ibiza phose ikhulu lamadola, $99, kuthi i-50 kg yona ibiza i-$110. Izanusi zomkhathi zithi kukhanya kuza kuba lezulu elaneleyo lonyaka. Ukoma komkhathi nyakenye kuphehle indlala emangalisayo ehlasele abantu beZimbabwe abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Sixoxe lencwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa sithi siyalandelisa osokuke kwaphuma kuyimbiko kumbe kuyisixwayiso ezivela kuziphicamfundo kumbizanusi zezulu, ziyazisa ukuthi lonyaka likhanya izulu lizaba lokho esingathi likhona okweneleyo kumbe kwezinye indawo ledlulise okujwayelekileyo ngesikhiwa bathi average or above average or normal or above normal. Lokho kutsho ukuthi kungumnyaka ongelandlala, umnyaka esiwujwayeleyo
izulu lizakona ngaleyo ndlela. Kodwa into abayixwayise kakhulu ukuthi izulu lakhona ngiyazothi kweminye iminyaka liyaliqale khonapho kubo 25 October liqinise sibi lokuthi abanye bephume bayehlanyela. Kodwa ngokutsho babo bathi hayi izulu elenele ukuthi umuntu abantu bayehlanyela balime lingaba kunyanga ka November hayi kathesi ngo-October, and then lizaqina sibili mhlawumbe kobo December libe linengi futhi sokuqala umnyaka omutsha. Nxa besitsho kodwa bathi kuyathembisa ukuthi lingaba ngcono kulalo umnyaka ophelileyo, but ngaphezu kwalokho lingcono linjalo kube yizulu eleneleyo kumbe elijayelwekileyo ukuthi sibe lalo nxa kungumnyaka omuhle.
Abalimi kuyini kahle kahle kumele babe bekwenza kathese masimini belungiselela, njalo izilimo zikhona yini ongabaxwayisa ukuthi bazilime?
Kuqathekile ukuthi umuntu ahlale azilungiselele. Iningi labantu sebeqalile ukuthi bathenge onhlanyelo, bethenge umvundisi, fertilizer, lamanye nje ama chemicals izinto ezingancedisa ekutheni nxa sebelima izilimo zabo benelise ukuvikela imikhuhlane lezinye nje izinanakazane ezingaphazamisa emasimini. So into embona ngani abalimi bengaqala ukuyenza, ngike ngathi ngena lami ezidolo ngabona inhlanyelo isikhona and ikhona ngobuningi bayo, into njengani izwisi ubuhlungu ukuthi iyabiza kakhulu lapha emalini. Kodwa ke into yakuqala abalimi abangayenza ukuthi bahle bethatha isinqumo sokuthi bona lonyaka bazahlanyela inhlanyelo bani, ngoba siyazi ukuthi minengi imhlobo yenhlanyelo, ukuthi uzahlanyela umumbu, uzahlanyela amabili, uzahlanyela inyawuthi, uzahlanyela indumba, uzahlanyela amakhabe la into ezifana nalezo. So abalimi kufanele behle beqala ukuthi balungiselele inhlanyelo. Okwesibili, kusiya ngokuthi abalimi balima ngapi. Zikhona indawo ezivumayo ukulinywa zomile, ikakhulu nxa uzasebenzisa ama-tractor kumbe gandaganda. So ke lakhona nxa kuvumeka siyaqwayisa ukuthi abantu baqala ukuphendula umhlabathi, belime badiske kumbe bachobodise amagade ukuthi nje kuhlale kulungiselela ukuthi hayi nxa lingani liyena liyana elenele izulu, abalimi bephume ngokuyahlanyela kuphela hayi ukuyaqalisa ukuphendula. So into engathi abalimi bengabe beyenza kathesa.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima.
The Voice of America.
Izisebenzi zikahulumende zithi azamukeli ukwengezwa kweholo lazo ngamadola angamachumi amane aseMelika, i-$40 ngoba incane kakhulu limali. Uhulumende usanda kwazisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngemali yeZimbabwe eZimbabwe Gold elingana le-$40. Uthembise njalo ukuhlawula imali yebonus phakathi kukaLwezi loMpalakazi. Inhlanganiso zezisebenzi zikahulumende ezitshiyeneyo zithi umqhatshi wazo kumele akhuphule iholo lazo ngesilinganiso esiphezulu ngoba izinto zidula kakhulu ezitolo okwenza zehluleke ukuselela imindeni yazo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo yena othi bafuna ukuhlawulwa imali ephezu kwe-$1,000.
Okokuqala ngifuna ukuthi sikunanzelele ukuthi ngoSeptemba lapha uhulumende usitshele wathi iziki uliwisile nge-40% emkambo wakhe, uselithengisa idola elilodwa nge-25 ziki. Zukuzuku bakhuluma ngokuthi sebefakele izisebenzi imali, bafaka imali le ibe yi-$40, kodwa nxa isinikeza izisebenzi zizathola iziki kusetshenziswa i-rate etholakala ebhenki. Singakhangela imali ebiholwa ngababalisi ngoSeptemba ingakawi uhlonzi. Uzathola ukuthi i-$40 leyo abayikhulumayo ivele kayifiki uhlonzi lwemali imali eyayiholwa ngoSeptemba. Lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende kakula mali ayifakileyo, kodwa i-$40 ligama elisetshenziswa ukutshontshela izisebenzi iholo lazo. Sithi thina imali eyaneleyo ukuthi iholwe ngumbalisi yi-$1,260. Nxa ababalisi benganikezwa imali leyo, yikho lapho esesizakhuluma khona ukuthi uhlonzi lweholo lombalisi liyadinga ukukhutshulwa mbelekelelo khonapho.
So kule minyaka likhala lisithi kumele liholiswe i-1,260, kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Libona ngani izagcina iphumile yini?
Empeleni intatheli, uhulumende engatshela abantu ukuthi kala mali. Uhulumende kade sibone enikeza izinduna, izimota ezibize enye imali esabekayo. President uMnangagwa seke simbone nikeza abantu abagidikongonya phambi kwakhe ama-$500. Ngezinye indlela imali ikhona, kodwa ngeke yanikezwa izisebenzi ngoba izisebenzi zibalwa njengabantu abangaso banikazi belizwe. Phela nango kulesi slogan esihlala sisizwa okuthiwa benebayo, okutho ukuthi abanikazi belizwe ababalisi ibabenza impilo noma ngubani kakho udlule eceleni kukambalisi. Emuva singabuyela le ntatheli, uhulumende samtshela ukuthi basungule isikhwama okuthiwa i-educational fund esaphuma kunzira masanga commission recommendations. Imali elizweni ikhona, singakhangela ukuthi igolide eligujwayo, ilithium egujwayo, anzakala i-platinum ingakanani. Kwevumbuluka omunye umuntu uthiwa usethwele ama-KGs angaka wegolide, abese sithi hayi mphambanisi le nithethe isikhwama esingayisiso. Akumalanga mangaki koBulawayo i-ecobank itshontshelwe kumbe ibanjwe inkunzi bathatha i-$4 million. I-$4 million phecelezi ingalingana le-30 yebhajethi yelizwe. Khonkhana kuyakutshengisa ukuthi imali ikhona.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Kasenelisanga ukuxhumana logatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zakhe. Zimbabwe. Kesingene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina masiko akwena, owenze usenziwe manje. Sigcina masiko akwena.
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Gobalanda, kunjani bro?
Ngiyaphila Dube, ngabe ninjani? Ngifunda ngelabalaleli.
Kuthi sikhulume ngosiko lolu lokwaba impahla zomufi. Kwabiwa sokutheni nxa umuntu engabhubha khona?
Ebantwini abadala singayikulaba abancane sizakhuluma. Uzakhumbula ukuthi kunesikhathi sokuthi makuthe kwadlula owesilisa ephambi kwabo womuzi, kusala umfelokazi. Umfelokazi uba nesikhathi ma after ngemva kweviki kuba le nto othiwa yingcekeza, lapho kugezwa khona amafuba lawa asetshenziswa mhla njalo womngcwabo. Kuthiwa yingcekeza utshwala lobuphekwabo 7 days. Kuyagezwa-ke amafuba sezivalelwa lenjalo impahla lapho ezivalelwa khona endaweni ethile. Usegqoka-ke imzilo-ke umfelokazi. Esintwini sakithi bekusiba i-1 year, 12 months, kube lo mbiso. Kukhona into ebizwa kuthiwa ngumbiso ebesenziwa ngesintu sakithi.
Ye, umbiso.
Mhla wombiso lowo after 12 months sekhitshwa-ke izilo liyana. Sokuyachithwa-ke impahla ubaba walapha ekhawuthi ukuthi kunenkomo, zonke lezo zinto ezinqola, kulezinto ezingaphumiyo ekhaya.
Singakafiki khonapho Gobalanda, siyabona ukuthi kulezi nsuku abanye vele bakuthatha khonapho umuntu esanda kungcwatshwa, sebehluthu nalokho, sebethatha lokho lalokho. Siko langaphi leli?
Akuselisiko, sokungathi mhlawumbe ngama-benefits. Yikho unanzelela kuti seva kunanzelela kakhulu abantu manje ikho sokusiba lezibele zothwa ngamawili kuti umuntu usechiya ebhalile kuti wena usifani bani uzothatha lokhu usifani bani uzothatha lokhu ngoba sebe kunanzelela ukuthi isiko selingathi liyaphuma kakhulu abantu sebesebenzisa kakhulu lezi zinto zama-western countries ukuthi umuntu engafa abasazili siyona izilo sokuyimvela kancane umuntu uhlangane lomfelo wakazezi abasakwazi ukuzila umuntu wesilisa namhlanje ufelwe after 3 days sumbona selomunye ukuthi ungambona efakele lailembunyana eliminyama ukuthi uzilile abasakwenzi konke lokho so abasazihloniphi impahla zomuntu khona lapho sefile khona lapho imota sithethe sibangwa kunjalo nje kodwa ekuqaleni bekungekho bekungayenziwa lokho bekusiba le process idube ebisenziwa until ye 12 months nale mpuma ngayo yiye kade senziwa kulezi mpahla ezingaphumiyo ekhaya loba kuyabiwa kule mpahla ezingaphumiyo ekhaya ezifana lenqola amakhuba kakuphume ekhaya lokana kusala le ndlalifa yalapha ekhaya kwabiwa kanjalo kodwa akusayenzeki lokhu sungathola inqola isiphumile ekhaya ikhuba seliphumile ekhaya kule nkomo ezingaphumiyo ekhaya uthole seziphumile inkomo ekhaya nxa uyaba kuba zifona ezinye kuthiwa ngezamadlozi inzalo yenkomo zenzana kazifuni ekhaya ma uyabuyelile
ye manje kulungiswa njani khonokhu kugwabalana
yingakho dube unanzelela ukuthi manje siyazama ukuthi sibuyele muva sizama ukwenza ukuhambela zonke indawo sihambele izinduna sizama ukuvuselela amasiko sizama ukuzibonisa uzonanzelela mhlawumbe uthi nazakithi eziningi kathesi ngezisesencane zinduna ezisakhulayo zonke lezi ezingazuthi ngatho ukuthi azange zathola isikhathi sokufundiseka ukuthi sifundise abantu ukuthi into lezi zihamba stage by stage zihamba kanje kanje so nokuthi kolokhuyana sizakuboxela konke le ndaba yokuklina iganga le ntana ukuthi kule nyanga yokuthi kuyajojwa amaphepha kunjwani izilugu kuyathiswa konke ngayo izinduna zakithi eziningi kazikwazi ukho ukuthi sihambe lezinduna ngakalathi sade sile etholotho le-plant le kogampo sizama ukuthi sihambe lezinduna ukuthi sizama ukuthi zikubuyise futhi bheke ubuyele muva sazi ukuthi indlalifa ngumuntu onjani inkosana ngumuntu onjani akunomuntu onjani
ye siyakuzwa kakhulu gwabalanda kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye siyabonga kakhulu siyethemba lokuthi uzabuya futhi kolunye uhlelo ngesikhathi esilandelayo sibongele kakhulu gwabalanda
siyabonga
hayi ye sithathe leli thuba sibonge umnumzana nkululeko gwabalanda mate incwadi kwezamasiko esintu ngethemba lokuthi siyahlangana kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo olibhalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube
siyabonga Gibbs uhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalela Nleya
ngiyabonga ukwamukelwa ku studio 7 ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lanamhlanje nami bese ngibongela bonke abasebenzisana ne studio 7 labanesifiso sempumelelo ye studio 7 Ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Namhlanje ke bazalwane benkosi bathandwa benkosi. Ngiphete incwadi yanamhlanje eka makhosi esibili evesini lika 9. Esiza thandazela kuyo bonke abantu abasemhlabeni noma bonke abantu abayizithandwa zikaNkuluNkulunkulu. Ifundeka kanje ke ivesi yanamhlanje siyoyifunda kwathi sebewelile uElia wathi kuElisha cela engiya kukwenzela khona ngingakasuswa kuwe wathi uElisha makuphindwe kabili umoya wakho phezulu kwami nayo inkulumo yanamhlanje sizwa cela sicela impilo sicela siphezulu kwayo uElia lo ngimthandile ngimthanda imisebenzi yakhe eidumileyo iBhayibheli lonke leli uElia lona sebewelile umfula watshela uElisha wathi cela okucelayo ngokukwenzela njalo siyayazi ukuthi uElia wayemuntu owayethandaza impendulo ibuye khonapho. Nizakhumbula ukuthi
kwakukhona ubaba wethiwa nguNehemane owayephethe amasosha empi. Wafikelwa yikugula. Mayefikelwe yikugula, intombazana eyaseJerusalema eyayiphuma eJerusalema eyayibotshwe yibo oNehemane yathi kuye, Nkosi, bengicela uma ungaya ezweni lakithi eJerusalema, kukhona umprofiti ongafika akulaphe lokhu kugula oyikho uphole. Wathi uNehemane asambeni, wathatha konke okobukhosi naleyo ntombazana yakhitshwa ejele ukuthi asambe iyokhomba u-Eliya eJerusalema. Mabefika eJerusalema, bangena eJerusalema baya emzini ka-Eliya. Emzini ka-Eliya bafika bakhuleka. Mabekhuleka, u-Eliya engazange azwe inkulumo kaNehemiya. Wathi yena mayephendula wathi, lo muntu lo ongifunayo makaye emfuleni lapha ayongena kasikhombisa uyophuma epholile. UNehemane wathanda ungathi uyangabaza kancane, yasondela intombazana yathi kuye, hamba baba uyenze into ekhulunywa ngumprofiti. Wavuma uNehemane waya emfuleni, wangena kasikhombisa, waphuma esencwaba inyama yakhe leyi ezandla neyobuso neyezibunu nomzimba wonke yaphuma, bathi yaphuma isifana neyomntwana ncam. Ngokutsho njalo ke siyabonga imisebenzi eka-Eliya, ngokuba u-Eliya wayecela khona entweni ayicelayo enikezwa khonapho u-Eliya. Ngokutsho njalo ke ake ngicele sithandazeleni abagulayo, sithandazele nabantwana bezikolo. Siyabacelela Nkosi abagulayo abasemizini nabagulayo besezibhedlela, siyabacelela Nkosi ukuthi mabathole impilo. Siphinde sicelele nabantwana laba abazobhala ukuthi izibhalo zabo zonke iNkosi mayibe nabo, zihambe kahle. Ngokutsho njalo nyabonga, sesivalani ke ngomthandazo egameni likaYise beNdodana nomoya weNgcwele weNkosi yethu Jesu. Wasinikeza ukuphumula esasinganakho Nkosi, ngegama lakho Nkosi, ngokusifela esiphambanweni siyabonga. Alleluya. Amen.
Hawu sibonge umfundisi Richard Mvalela Nleya ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo sixoxa lo wake wadla ubhedu emdlalweni wenguqu engunozinti weqembu lesizwe eleZimbabwe Warriors kanye lele Highlanders uJohannes Chuma. Wake wadlalela njalo iwange le Eagles. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda we Studio 7.
Ube ngunozinti osezingeni eliphezulu esikhathi esadlala inguqu uJo. Asizweni imbali yakhe lokuthi igama lakhe leqiniso ngubani.
Abaningi bangazi njengoJohannes Chuma, ngoba ebhodini babesehlile ukubiza Johane Johane. Babebona uJohannes elibala elilulu ukuliphendula. Ngazalwa mhla ka 16 July 1962 eMpilo Hospital eBulawayo. Ngakhulela eMpophoma ePatapata Flats. Ngafunda eMpumelelo Primary School. I-secondary ngayenzela eFilabusi.
Uthe esuka eFilabusi uJT wangena uqembu labancane edlala iBulawayo Wanderers.
Yazitshintsha igama yaba yi-Eagles kuma juniors. Upgrade ngadlala i-first team yeBulawayo Wanderers. Ngisuka lapho kuBulawayo Wanderers ngajoyina iWange. Wange ngadlala for ngathi iminyaka engu-4. Ngisuka lapho ngase njoyina iHighlanders 1994. Ngilapho ngadlala khona isikhathi eside kakhulu.
UJohannes Juma wayedlala kuhle kakhulu kubhozo wakwazi kwamenza wabizwa uzodlala iqembu lesizwe bedlala leDRC ngesikhathi somkhuhlane webhola ngo-1996. Uthi ngeke awukhohlwa ke lumdlalo.
Ngakholisa ibhola lamsibili kakhulu senguHighlanders ngoba ngase nguprime time, so abantu nxa besitsho ukuthi prime time yawusezingeni eliphezulu. Abantu abanjengobo Rambo le Mesedi Sibanda, umele uSinkiwano, the late Klopas Idlolo, may their soul rest in peace. Igame engiyikhohle ngandlala ku-national team, first team kule mkhuhlane we-Ebola. ama-professional players bengavunyelwanga ukuthi bebezodlala ngaphansi kwezinga le ibhola. Ngahlohlwa 5 goals, kodwa ngaba ngu-man of the match, sidliwe 5-0.
UJohannes wathatha umhlalaphansi kwezinguqu, kodwa waseqeqesha onozindi abancane.
Bengizama ukuvula i-academy yama-goalkeepers okuthiwa yi-JT Safe Hands Goalkeeper Training Masterclass. I-academy le ibhese koBulawayo. Ikulaphe engikhona la bafana abancane engiqhubela into zebhora.
UJohannes Juma ke lo umdlali wenguqu wakwaba lodumo olukhulu ebuselayo kule viki kwezemidlalo. Ngithemba likholisile ingxoxo yethu igama lami ngeza Jesus Banda.
Siziqibe ngehlandla lengoma zokholo. Lamhlanje sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyathi. Linsizwa idabuka eKezi kepha icula ikwele South Africa.
Bonani, salibonani balaleli abahle balaleli bohlelo sizwe sihle sizwe sakithi igama ngumqaphelisi ngibuya eKezi Maphisa kulapho enzalwa khona ngakhulela khona okwamanje ngilapha eGoli ngicula Masikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza Uluju Music, ma music combines iqathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala online ngabala mqaphelisi, uzowuthola ku YouTube, Apple Music nawo zonke nje izidolo za online. Uyawuthola umculo wami, umamela ingoma lapho, ushare, subscribe. Siyabonga kakhulu. Umculo wami ugqugquzela i-peace and love kumhlaba wonke. Ngakho nje ebantwini, masibambaneni, masithandaneni. Don't kill yourself, ungazibulali, musenkingeni, qoqela kumakhelwane wakho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi.
Cela isapoti bantu bakithi, size kakhulu sikhulise isivaye emshadweni, emthimbeni, emcimbini eshiyeneyo, esinxuse. Siyabonga kakhulu.
Pelisinyathi esigqibela uhlelo lwethu. nanzi ebezihamba phambili. Abalimi bakhala ngokudula kwenhlanyelo kanye lokufelwa izifuyo besithi abalakho okokulimisa lonyaka. Izisebenzi zikahulumende zithi umqhatshi wazo udlala ngazo ngokuzikhwezela iholo nge-$40 kuphela. Kwanele Mthwaka zomuhle, asidibaneni njalo kuhlelo lunye kusasa. Olivalelisayo muntungamili nkumo kololo gwana wamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilan.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.